Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 gunyana 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa chekucherechedzi hakusi pamutemo, kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vararirani vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi.
Hatiri enyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifana kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana, mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori vetsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Triple C inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union nereSADC, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reTriple C vapromise mukwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa chekucherechedzi hakusi pamutemo, kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vararirani vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refasi. Saka isisu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinounge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi Zeki yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzi vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oga oga hazvina nguva yazvinokwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isisi tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri reZeki asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Imi Mr. Triple C, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira macitizens emuZimbabwe kuti vameke sure kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Munangagwa angazvigadza asi ngaazive kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Mnangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navachamisa, akazvigadza akaramba aripo abla kuzviita zvakare zvekuti hazvisi hatisi kuzozvitendera kuti zviitike izvozvo.
Mataura pamusoro pesadhaka African Union nemamwe masangano, chii chamuri kutaurirwa nemasangano akaita seaya uye kusanganisavo nyika dzakaita seamerica, Britain, Zambia nedzimwe, pane zvadziri kutauravo here kwamuri?
Ndinofungidzira kuti nyika dzese dzakatotaura kare sarudzo dzichiri kuitwa, dzakatumira mapoka akanga arimo paground munyika yeZimbabwe vachiongorora mafambiro akaita sarudzo. Ende ndinoziva kuti vese vakanga vari munyika vakanyora zvakajeka kuti aiwa, sarudzo hatina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzisi sarudzo, kunofanira kuzonyatsoitwa sarudzo dzakajeka, dzakachena, dzakatsetseka, dzinotsvakurudza mutungamiri anodiwa vanhu vemuZimbabwe. Tinoziva zvakare kuti kune vamwe vatungamiri vesadhaki vari kuda kuita misikanzwa yekudzora mashoko akataukwa neobserver mission yakanga iri munomu, asi chokwadi hachiri, hari chinjike, chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Saka isu ticharamba takamira pachokwadi tichikurudzira vakuru vesadhaki kunyanyanyana vakanga vari pagraundi vana Dr. Mumba nevamwe vake kuti varambe vakamira nemashoko avakataura ane umbowo neupfupuri wezvakaitika pagraundi zvavakaona mafazi vachivhundutsira vanhu, vachiisa madheski, vachinyora zvavainyora, vachiperekedza vanhu kunovhota, vachibetsera vanhu vanogona kunyora, vachiti gavaitikise sevasingagoni kunyora nezvakawanda zvakaitika zvachose. Inofanira kubviswa, pagadzikwe patsva kuti paitwe sarudzo ichange ichisupervisa nekuongororwa nesadhaki neAfrican Union, chienda mberi chinosarudza mutungamiri wenyika mune zvakanaka.
Mataura pamusoro pedzimwe nyika dziri kuedza kuti zvakataurwa nechikwata chesadhaki zvibviswe kana kuti zvidzorwe, mungatiudza kuti ndedzipi nyika idzi?
Tinoona nyika dzakaita sana South Africa nanonamibia nedzimwe dziri kunyoranyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabuditswa neobserver mission, uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo, ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei, vamhanya mberi kunomhanya kunovhara kuti chokwadi chivharike. Asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya, naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi tichi.
Avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza Studio 7 kuti kugadzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato reCCC. Vachitaurirana padande mutande nepasocial media, vanhu vazhinji vari kuedza kuziva kuti vatungamiri vemuAfrica vachauya muZimbabwe nhasi kuzoona vaMnangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanani. Zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muZimbabwe nhasi vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique nevatungamiri veNamibia neDR Congo. Mutungamiri wekuKenya vaWilliam Russo havasi kuuya, asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo. Tabata vanoongorora zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuAfrica maererano nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yeZimbabwe, vanosanganisira mapato eSADC, eAfrica Union pamwe chete neEuropean Union, vakaratidza ivo kugununʼuna vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo.
Ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira?
Muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yeSouth Africa, mutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Maindlera, vatungamiri vezhinji vemuAfrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuZimbabwe.
zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuAfrica ava vasiri kuuya kuZimbabwe ndezvipi?
Vatungamiri vazhinji vemuAfrica vachange vari ivo kuAfrica Climate Summit iyo iri kuitwa kuNairobi.
Chii chatadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri? Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chavaRuto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyokubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya, pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa. Saka maonero angu, ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlera, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mumwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti vakuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mumwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambiziro ari kuitwa nyaya yokuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Zhou vanoti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhura kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Zhou vanoshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndo zvinovhura Wednesday, zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro, anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinozva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko, Dr. Zhou, kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzika. Paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya, vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana maviri vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyange zvavo vakawanda muma boarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nokuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera.
Imi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe?
Chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa $50 yakaenda kwavari. Isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540. Mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi. Asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro. Asi correct position ndeyekuti zvikoro zvinovhura neWednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoreceiva vana zvinotanga kudzidza neWednesday kana kumaboarding vachafana vachingo prepare wavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi Wednesday. Izvi zvingade zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera. Ministry ingade nofuti yakatopa kana 2 weeks chaidzo dzokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari.
Dr. Joe, sevarairidzi munotiwo kuvabereki pamusoro penyaya iyi?
Tino urombo nemashoko anonoka kuenda. Tinofunga kuti Ministry of Education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini.
Icho chakakonzera izvi chii, Dr. Joe?
Kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation rakarongeka hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana, mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana, kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute. Hatiexpect kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro.
Avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rezanupf ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navamunangagwa. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango. MuNewsday makare sangano reCarter Center rinopomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti ZEC haigoni kufambisa sarudzo. Izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kuNational Sports Stadium uko vamunangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare. MuNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakoka vaimbova mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ine ndiri mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira. Asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka. Dambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chiri rongo. Hazvinei kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari rongo. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF. Asi apa pakarigwa. Ndobva ndasapota zvakare vachiamisa kuti magoni hamuna kuenda kumakotsi nekuti akumakotsi tangosvika tongokudyai. Saka izvi zvokugadzirwa kwapurezidendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zviri kuitwa chimbi chimbi. But aiwa ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvakuitika zvanyanya. Zita handitauri asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kundwa nhasi uno kuchinzi pane mapuresidensi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi. Kuziva Ramaphosa varotosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepaMozambique apa uri kuyiwawo futi kuZimbabwe. Kwozoita vavo baba vekunorwiwawo hondo kasika peruko vari kuuya kuZimbabwe. Hapana munhu une musoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But ava vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha. Dziya moto yembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsi bonga. Wakaba uyu, itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopemberera umbavha hwake here kana zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa, Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of his ZANU-PF leader, Mnangagwa. Asi nhasi uno muri kunopemberera kuba kwaakaitira vanhu veZimbabwe. Vakaba vhote vanhu veZimbabwe. Ndiye muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare izvi. Ndozvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara. Remember term yake of office was expired, akadzoswa naED. Ndozvakatodzoserwa izvi kudziona ndokudzosa pabasa iwewe uzondimirirawo kana nyaya yangu yakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adismise nyaya. And once advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadik yese yanga yakamira nezvino AU neEU vanobva vachitobuda mazviri kuti handi wasarudza ruti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatumwa nedare. Saka zvavaita izvi rega aivana ED vaita inovagaration yaweyo haina problem. Remember Bobo akaita inovagaration 2008 aita one man race fire. Asi zvakasvikepi? Regai vaite, regai vaite. Chidembo tamba tamba musi takabata. Toda kuona kwazvinosvika. Dini Joma pa Joburg.
Nos pasmos tolindri pa Joburg. Zvinotaura ndeZANU-PF. Zviro zvakanaka maningi kwevari kuti kune vanhu vamwe. Bona side draw rakanaka strike. Asi vechimugadza vanomugadza. Asi kuzona 5 years dzokwanaka. Unosapura ZANU-PF wacho unosikai sapoti. Tiche tiri kutokwara zviri heavy pa 5 years achizvi. Kutambura chaiko nosi kutambura. Tiche nokwezvironda. Mayouth acho ZANU-PF naavo vari kuuraya vanhu ka. Tinomutenda inguva yanyu yekuuraya vanhu asi Mwari ariko ase munhu wani. Muchapinde bhizi. Ziva kuti munangagwa wanyu gore raanobva paigare ipapo. Muchari kupenga maningi. Kura vanhu kumunda ikoko. Mwari aisi benzi ichakwana nguva yekuti zotongwa isusu. Takutonga iwo musazochema mangwana. Mwari uchatiyamura. Rambai mukada vanhu vaZANU-PF kuuraya vanhu. Ndinokutenda nebasa rino munoita rekuuraya vanhu.
Anokwasai ndimufundisi moyo. Kuona vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vakaita saPaul Kagame, vamakuva mukwetsi masisi veBotswana neveRwanda, namaya Asalimu vekuTanzania, navaRuto vekuKenya, navaHakainde Hichilema veZambia nevamwe vatungamiri vachitadza kuuya kuzoona kugadzwa kwemutungamiri weZANU-PF. Zvinoratidza kuti ZANU-PF kuita kwayo wendo huno kwakaipa kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza, kwaakungozvigadza zvakafana nemwanasikana anozvirodza ega achida roora rake oga vabereki vasingazivi varamba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa, hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiri vakafanana navaPaul Kagame anamai viku Tanzania, nana baakai ndishilemo anamkuweti masisi nevamu watungamiri wana baba Ruto. Kuraliza uzakaita zanu pivu zinu nyasa azifazi zukuru za nunguti saludu zimaitira zakaitwa azizakio nenzirea kanaka chile uza ova chivavari watenga zitwe nekuti ndova kabata masimba wose kumapulisa kumasoja kumasori ino kupi na kupi parichinchi njakaipa cha tisinga kuru zisemi nyike edie Zimbabwe kachilambe shingu nyinge chila nyike edie Zimbabwe indatenda amin
mkoma wande regaiti kutaurire Zimbabwe ya muna onaikai yakato firwa nevanhu vakawanda zvokuti vamwe dai vanga vari vapenyu vari kuchimoyo nhasi unoyi kana kuti vari panyadzonya kana vari pahills kana kuti vari munyika kutaura kuno vamunangagwa necommittee yavo ine cabinet yavo vanga dai vasina kana power saka ngavarege kuita zvokuti vakaita advantage yekuti vamwe vanhu vakapera kufa maitira vari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe kuita zvokuvarwadzisa kuita zvokuvapidzisa taapa nguva yamubhutu seseko here taapa nguva yaidhamini here taapa nguva yafarao here zvavari kuita vamunangagwa iko zvine zvima election makaona zvakaitika vaingoita zvavanoda ivo nezanpf vachishungurudza vanhu kumusha vachishungurudza vanhu kumatowns vachinyima mapepa vachiita sei iko zvine izvi vari kutaura nyaya yekuzvigadza ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza maminista ezanpf zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza vari kuita sekuti nyika yacho ndeyavo ivo chete nevana vavo zvichati rwadza tichagomata zvipira ende tichazvipira kuti tinodzibata futi dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa vamunangagwa vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsamwa zvavari kuita izvi isusu takati sina mweya iwoyo but ivo vari kuti isunda kuenda kusiriko ngavatye nyika ngavatye mhuri yeZimbabwe ngavatye midzimu yenyika ngavatye mwari vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo zvichatituma kuti bate futi dzacho izvi ndatenda hangu mazviita mwari vatsvire baba chinobure
Saka wames idzo tange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kurwisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika kwavakabva kuEritrea. Zvongwedi yapera tobotadza zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Munangagwa nhasi. Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kukumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.